ndati ndinonzwa mazwi engirozi oti mutsvene ndiye mutsvene vako ndati ndamanzwa mazwi engirozi oti ndiye mutsvene ndati ndinonzwa mazwi engirozi oti mutsvene baba Dati ini ndamanzwa maswi Engirozi anzi mutsvene Jesu
Mutsvene baba
Ndiye mutsvene Ndiye mutsvene
baba
Ndiye mutsvene Jesu Alleluya Ndiye mutsvene baba Ndiye mutsvene
baba
Ndiye mutsvene
Music class.com.